This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu chikumi 1 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu.
Kunyunyuta tichingoita zvezuva rimwe chete tichienda chinhu chisinganyatsikupa mubayiro. Saka tafunga kuti aiwa nekuti hatina mari, hatina chii. Tikangogara tagara panzvimbo imwe chete totaura nyaya dzedu mumazuva 16 iwayo.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oratidzira kwemazuva 16 ari muAfrica Unity Square.
Mapurisa vanga vachingobvunzurudzawo kuti takanzi maari nevadzamara kuti makabudisa statement. Saka taachida kunzoone zvestatement yacho kuti mune information here yamungatipewo ingatibatsire pakuferefeta nyaya yekushayikwa kwavadzamara.
Dr. Patterson Dzamara, munin'ina wavaitai Dzamara, vanombodaidzwa nematikitivha kuHarare Central Police Station. Veruzhinji vanoti vanotambira kubatana kwakaita mapato mashana anopikisa hurumende yeZANU-PF neZuro, vachipa kurudziro yekuti mapato ose anopikisa aite mushandira pamwe kuti akunde musarudzo dzinotevera dza2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu anotire Zimbabwe Activists Alliance, Occupy Africa Unity Square Movement neZimbabwe Women in Politics Alliance dzakabatana nevamwe vana veZimbabwe dzatanga kurara pamwe nekuswera muAfrica Unity Square mukuratidzira kwadzo kusafara nezvadzinoti zviri kuitwa nehurumende zvekusateerera veruzhinji. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Lynette Mudewe vanoti vakatanga kurara munzvimbo iyu usiku hwapfuura uye vacharara pamwe nekusweramo kwemazuva 16 senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Taita chirongwa chekuti tigare nekurara muAfrica Unity Square kwemazuva 16 days and nights. Tiri kuda kutaura nyaya dzatoda kuti hurumende yeZimbabwe igadzirise nekukurumidza.
Chii chanyanyoita kuti mufunge kurara nekuswera munzvimbo iyi? Madei kungoratidzira muchiita zvamaita makore ese zvokuenda kana nemagwaro enyunyuta nezvimwe zvakadaro?
Taona kuti kunyunyuta tichingoita zvezuva rimwe chete tichienda chinhu chisinganyatsikupa mubayiro yatinonga tichifunga kuti maresults atitofunga kuti tinokwanisa kuwana. Saka tafunga kuti aiwa nekuti hatina mari, hatina chii. Tikangogara tagara panzvimbo imwe chete totaura nyaya dzedu mumazuva 16 iwayo. Tatiri kuda kuti hurumende yeZimbabwe ichigadzirisa zvinhu zvakatirerukira paumwe, uye zvinoratidza futi hurumende nevanhu vese veZimbabwe kuti aiwa hatisi kuita zvidambe tambe, hatisi kuita zvekutamba. Tiri vanhu vakazvipira kuti nyaya dzeZimbabwe nyika ino inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende, inofanira kuteerera vanhu. Saka isu vanhu tiri kutaura hurumende ngaiteerere.
Sei masarudza mazuva 16?
16 June izuva reDay of the African Child, zuva rinorangarirwa mwana akazvarwa muAfrica. Saka takafunga kuti kubva musi wa 1 June kusvika musi wa 16 sevana vakazvarwa muAfrica tiri maZimbabwe zvakare tirakidze nyaya dzedu tichiti hurumende igadzirise nyaya dzedu kusvika musi iwo watinoti nhasi tiri kurangarira zuva redu.
Munenge muchiratidzira muine zvinyorwa here kana kuti mune dzimwe nzira dzekuratidzira nadzo?
kuratidzira kuchange kuchitika kwanhasi ndekwekuti tavatamo usiku wapfuura uyu. Nhasi tikange tichitaura nemajournalist nevamwe vanhu kutitaura nyaya yekuti tiri kumboitei muno muswera. Saka yaita kunge izuva rekuti introduction nezvatinenge tichiita. Asi pazuva rimwe nerimwe tinenge tine nyaya yakasiyana-siyana, dingindira rakasiyana-siyana ratinonga tichitaura.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Lynette Mudewe vari parunare muHarare neStudio 7. Veruzhinji vanoti vanotambira kubatana kwakaita mapato mashanu anopikisa hurumende yeZANU PF neZuro, vachipa kurudziro yekuti mapato ose anopikisa anofanira kuita mushandira pamwe kuti akwanise kukunda musarudzo dzinotevera. Mutoro wedu Nau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapato mashana anoti MDC yamzvinafundo Washmencuve, Renewal Democrats of Zimbabwe inotungamirirwa nava Elton Mangoma, Mavambo Kusile Don inotungamirirwa nava Simba Makoni, Zunde pamwe neDare neZuro akaomba mubatanidzwa mushandira pamwe pamberi pesarudzo dzemuna 2018 achiti anodawo kuti mamwe mapato anopikisa auye kuzoshanda nawo. Zvichakadai veruzhinji vakaita savasame uchuma vanoti chinhu chakanaka kuti mapato anopikisa ashande pamwe chete, vachiti yagara iri tarisiro yavo kuti mapato aya abatane.
Coalition chinhu chakanaka kuti mabato anga akabatana kuti tibvise utongo huripo hwakashata.
Muzvare Liza Mapepa vano venhengo yeMDCT vati mubatanidzwa wemapato anopikisa wakaumbwa hauna chaunoreva kana mutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vasiri mubatanidzwa uyu, vachiti MDCT ndiyo ine vatsigiri vakawanda.
Havana chavanokwanisa kuita pane mamwe mapato vanenge vanatenda biti nana Elton Mangoma. Havana chavanokwanisa kuita pasina Morgan Tsvangirai. Chinhu chikuru chavanofanira kuita ndechekuti kana vatofunga izvozvo votodzoka back because MDC ndoine vanhu.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaDarlington Madzonga vati haisati yakwana nguva yekuti mapato anopikisa ombe mubatanidzwa.
Haisati yasvika nguva yacho. Chatotarisira isu ndechekuti munhu tanga wazviumbira waunganidza vanhu vako kuti uzouya nawo uchiti awado vanhu vangu, nekuti vamwe vanhu vacho vatonzwa kuti vakabatana vanhu vakabva kunana MDCT. Hatichazozivi kuti vanhu vane vanhu vakawanda zvakadii.
Vakithi Charumbira vanoti kubatana kwakaita mapato mashanu aya kubatana kwevanhu vari kutsvaga kuguta. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano remedia center vaErnest Mudzengi vati pachine mukana wekuti mapato akaita seMDCT nePeople First apinde muchibvumirano chemushandira pamwe.
Chinhu chinokurudzirwa zvikuru muZimbabwe. Nyaya ingangonesa ndeyekuti mapato anenge ane vatsigiri vakati wandei kudarika mamwe acho akabvumirana neZuro haana kupinda muchibvumirano ichochi kana kuti asati apinda. Izvi zvinoita kuti pave nokusanyanya kufara nezvakaitika izvozvo neZuro.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vati kana vatsvangirai naamai muJuru vakasapinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzemuna 2018 zvinopa mukana wakakura kwazvo wekupatsanurwa kwemavhoti evanopikisa hurumende yeZANU PF.
Yaparere pane dambudziko rokuti vanhu vari kukukwidzana navamugabe vanenge vatopasanurana pachavo, vanenge vatotorerana mavhoti pachavo. Saka izvozvo zvinokwanisa kuti even opposition ine mavhoti akawanda, tabadzirana dzavatsvangirai ecoalition iyo naamai muJuru vanokwanisa kuita mavhoti akawanda kudarika avamugabe. Asi vamugabe ndo vanenge vane mavhoti akawanda kudarika ivo vakapatsanurana. Saka vamugabe vanokwanisa kuhwina vari minority.
Zvichakadai MDCT inoti ichiri kuzeya nyaya iyi ukuwo People First ichiti haina kukokwa kumubatanidzwa uyu nemapato akaomba mubatanidzwa uyu neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vemuguta reMutare vanoti vari kufara zvikuru nemashoko ekuvakirwa nekanzuru chikoro chitsva mumusha wavanogara. Vabereki ava vanoti kuvakwa kwechikoro ichi kuchabatsira vana vavo vanenge vomira kufamba mitunhu mirefu kuenda kuzvimwe zvikoro. Mutoro wenhauloedha mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Chikoro chitsva ichi chiri kutanga kuvakwa gore rino zvichitevera mitero yaibatirwa vagari nekanzuru inozikanwa nekuti education levy. Education levy iyi inosvika dhora rimwe chete yaibatirwa kumusha wega wega muguta pamwedzi. Education levy iyi inobatsira nekuwedzera zvikoro zvekanzuru izvo zvange zvave zvishoma zvichipa vana vadiki kuti vafambe vachienda kuzvikoro zviri chinhambwe chiri kure. Pasi pemutemo weEben Councils Act, pamisha inosvika mazana mashanu ega ega panosungirwa kunge paine chikoro cheprimary. Amai Gladys Matare, mugari wemumusha weHobos, vari kutambira nemufaro kuvakwa kwechikoro chitsva.
Isu tiri kufara zvakanyanyisa vagari vemuno muHobos nekuti tenge taine chikoro padhuze. Uye vana vedu vanenge vasingachabiri nzwizi, vanenge vakufambawo padhuze zvekuti kana pabreak paper vanogona kumhanya zviva vachidzoke kumba vachitore chikafu vachidzoka futi kuchikoro.
Mumwe mugari amai Nelia Mulambo vanoti chikoro chitsva chekanzuru ichi chichabatsira zvakanyanya.
Vana vedu vari kubire urwizi urwu, asi iko zvino kana chikoro chapo havachabiri rwizi, vanenge vakungoenda pachikoro chiri padhuze, saka zviri kutifadza maningi.
VaEdison Manyamana, mugari wemuguta reMutare, avo vaimbove kanzura weward 17 iyo ichange yave nechikoro ichi.
Chinhu chetanga takatarisira kuti zvinge zvichiitika. Tingangoti mukatarisa area yedu iri kuexpanda, asi mafacilities ari mashoma, zvichikonzera kuti vabereki vatarisane nemidhoro yakakura yekuti vanenge vachida mari dzematransport.
VaJohn Nyamoka ndivo kanzura weward 17 umo muri kuzovakwa chikoro ichi. Kanzuru Nyamuka vaudza Studio 7 kuti kanzuru yatove nemari muhomwe.
Mari iripo so far kuakaunti iri kukanzuru i120,000. Ndo mari iripo so far for project iyoyo. Saka ndikati ndo iripo, ndo itakuda kuita channel kuti tiwake chikoro ichochocho muward 17 munomu.
Kanzuru yeMutare ine humwe hurongwa hwekuvaka chimwe chikoro zvakare mumusha weGreenside Extension zvichitevera huwandu hwevanhu. Pari zvino musha uyu une chikoro chimwe chete cheMutare Junior Primary School. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Gurukota runona nezvezviwanikwa amai opa muchinguri kashiri nhasi vakumbira rutsigiro rwedzimwe nyika dzemuAfrica kuti Zimbabwe ibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou dzaiinadzo. Amai muchinguri kashiri vaudza vamiriri vedzimwe nyika muHarare nhasi kuti Zimbabwe haisi kuzopisa nyanga dzenzou dzinosvika matani makumi manomwe sezvakaitwa neKenya. Amai muchinguri vati zviri kuda kuitwa neEuropean Union zvekurambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou sezvakaitwawo neAmerica zvinopa kuti Zimbabwe izoomerwa munyaya dzezveupfumi. Zimbabwe ikatengesa nyanga dziri mudura idzi inowana mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ainoti inobatsirwa nawo mukubatsira vanhu vanogara pedyo nemhuka idzi. Muna Gunyana ndo pachaitwa musangano weUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES uyo uchaziya nyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou. Dzimwe nyika dzinoti kutengesa nyanga idzi kunopa kuti dziurayiwe nevavhimi vasina mvumo. Munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vasangana nechikwata chematikitiva edivi relaw and order chichitungamirwa naassistant commissioner Crispin Matkedenge pamwewo nenhengo mbiri dzedivi revasori. Musangano uyu uyo waitirwa paHarare Central Police Station nhasi mangwanani unotevera kukokwa kwaDr. Dzamara nemapurisa kuti vavatsanangurire nezvemashoko ekuti vave noruzivo rwevanhu vakapamba mukoma wavo. Mashoko aya vakaapa kuvatori venhau uye mufananidzo wavanoti ndevavaitai Dzamara. Gweta raDr. Dzamara vachauswa ramba Avo vaperekedza Dr. Dzamara kumapurisa, vanoti Dr. Dzamara vataura zvose zvavanoziva pamusoro peumbo hwavakawana uhu, uye vazivisawo mapurisa aya nezvekusafara kwavo nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yekutsvaga mukoma wavo. Vakwaramba vanoti musangano wavaita nemapurisa uyu wanga uri musangano wakasununguka zvikuru, sezvo Dr. Dzamara vanga vasingabvunzurudzwe semusungwa, asi kuti vanga vachipangana nemapurisa mukuda kwavo kuti akwanise kuwana umbowo hwekune mukoma wavo.
Nhasi taenda kumapurisa mangwanani sezvandakataura nezuro ndiina Patson Dzamara. Tikanoita meeting yedu yataita nemapurisa vanosanganisira vamakepenge nevanovatevedzera nevamwe vaviri vekuOffice of the President vari part of the team yanga iri kuedza kuinvestigeta disappearance, kushayikwa kwavaDzamara. Saka tanoita interview ikoko. Mapurisa vanga vachingobvunzurudzawo kuti takanzwa nevaDzamara kuti makabudisa statement. Saka tachida kunzoone statement yacho kuti mune information here yamungatipewo ingatibatsire pakuferefeta nyaya yekushayikwa kwavaDzamara.
Saka Dr. Dzamara vatambira sei chiitiko ichi? Vapa here mapurisa zvavanga vachida izvo?
Ichokwadi, vaDzamara vazvibudisawo pachena kumapurisa kuti havana chekuviga kana chekuvanza. Shungu dzavo chete dziri pakuti mukoma wavo awanikwe. Saka vabudisa pachena kumapurisa kuti vakagadzirira kwazvo kuti pose pavanowana chingabatsira vanochishisa kumapurisa. Saka zvavanga vainazvo zvine chekuita nemufananidzo wakabuda uya vabva vazvipawo kumapurisa. Vakavataurira muwaniro wavakaita mufananidzo wacho, vakataura zvose zvine chekuita nenyaya yacho zvinongoenderana nezvaiva pastatement yavo. Havana kusiya kana chimwe. Vakataurawo fungidziro dzavo, masuspicions avo. Vakataurawo kusanyatsogutsikana nekumufambiro wekuferefetwa kuri kuitwa nyaya yacho. Vataura zvose.
Tingati here vanga vachibvunzurudzwa nemapurisa kana kuti kwanga kuri kutaudzanawo kwakasununguka?
Kwete, mapurisa tichingosvika vabva vanyatsozvibudisa pachena kuti vaDzamara havasi kutiritwa semusungwa. Vari kungobvunzwawo kuti vaone kunzi vane zvavangabatsira nazvo here maererano nechinyorwa chavakabudisa. Saka tangati tichitaura zvakanaka.
Vanga vari vaCharles Kwaramba vanovegweta raDr. Patson Dzamara vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vanosvika zviuru makumi maviri vanonzi vari parumananzombe sezvo vari muguta remuIraq reFallujah, iro rine hondo inotyisa pakati pehurumende yeIraq ichitsigirwa nehurumende yeAmerica vachirwisana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaHadia Abadi vakurudzira mauto enyika yavo kuti aone kuti vanhuwo zvavo havafe muhondo iyi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Melody Sibanda, vanoshanda kumapurazi emuSouth Africa, vanoti upenyu huri kuvaomera sezvo vakasiya vana vavo vaviri kumusha vasina anovachengeta. Munyika yeSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, zvimwe zviri muupoteri. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Sivanda kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Amna 2010 tambunda tanga tiri kupotwa nsau poswa taka dipoto pataka ngo dipoto mpataka patango nzuo kuno ku South Africa kwa opwa ma visa yayi emahara aya pataka ngo chola tika manya manya tika apply ma permit yawo tika wan
Pari zvino muri kupi chaiko kuma praze kupi
Tuma praze kulimpopo ndokwatisa
Zvamune mapepa mukwanisi here kutsvaga mamwe mabasa
Mabasa achari kunezo tototi uri praze ko tongotoga ningo bata bata ndiri ko kwanzo kuraramisa mhuri kumusha apa kumusha kwacho kwakaoma kuraramai vana kuti uva support kutongosinga uri muno mumaprasma tiri muno
murenyu yakakura sei
ndine vana vaviri wokutanga wachona akapedza A level 2 years back but kutachiwana basa ike no Zimbabwe kwachona basa hariwaniki vakaita ma interview ku Zimbabwe chinzi kune ma interview vananga vaite ma interview vanenge vatone vanhu vavana vatotsvagira mabasa kudhara dhara zvototi munhu awane chekuita zvakatongooma otoshatorera mararamiro api chao chao zvakatotomira sisiri vanhu kadzi ndeuri chirikadzi zvakangooma muwashiri kuta form 2
vanogara kupi
vari kubulawayo kubulawa ndokwavanenge vachigara vanotogara vega vana hapana vavanogara naye vanotogara vega utozoti kana iri holiday omboti mboendewo kuhama unogara nehama but kazhinji vana vanenge vachingori vega zvototi ha zvakatongooma unotonzwa mwoyo kurwadza chako chako totosvava totozviudzani
saka imi munodzokera rikangani kumusha
zvakaoma sisi mafera ndinotoenda muna December ukabva December uchikura zvedecember kunzokuti kana watozongonzwa kuti tisine murungu wavo tiri kushandirei unogona kuendako kaviri but kazhinji kacho kamwe chete pagore
muri kuita basa rei uyezve munokwanisa kubata mari pamwedzi wega wega
pandoshanda ndiri pagame famba ndeishandawo ndiri mumba ndichipiwa 2000 rand haunenge usisina chose tongoshingwa tapana zvandichaita osapa ndoshandira mhuri iri kumusha but munenge muri musango uri nyange ukatoingwa netsotsi nizvozvo tutori ndiri hwani pandogara ipapo yakatooma marashi plus nerand rakadonha unotongoona kuti zvakaoma wakungoshingwa tapana zvandichaita ndanda kutongoshema dai mwana wangu musikana mukuru awanewo something chokuti aiti hake kuzimbabwe but hakuna hasikuwanika chokuti aiti
shuwiro yenyu ndeyei
ai ndotongoshuwira kuti dai hurumende yanga yambochinja pambopindo zvavo vamwewo kuti pamwe maybe ukapindo mumwewo like tsvangirai pamwe zvinoita nana mhinu ngavotongoda kuti pangotochinja ngochinja kuti tione kuti pamwe tinokwanisa kuzvokera kumusha tikano kushanda tiri kumusha ikoko azavazi nyange vemapurasi havakatora varungu vachiti totora varungu mapurasi panhu vatemaka hapana zvavakagona indotosarudza kuti tichikana mapurasi ngaadzokere kuvarunguka ngaadzokera kuti tinovashandira tiriko kumusha tigara pamwe chete nemhuri
kune vamwe here vanobva kumusha vanoshanda nemi
varipo vamwe vanobva kumusha but chinoonetsa manje vacho vandoshanda novanhu rume ndinotongori ndiri hwani munhukadzi ende zvinondirwadza kuti dzimwe dzenguva totoshaahope ndichibatwa nestresi yekuti kana kufaka unofa nestresi nokufunga apo chafunga mhuri iri kumusha ukafunga kuti chokwadi here ipapo ndototadza kutotaura nekutosha kuti handina kuzviudza zvakaoma sana ndikunyeperai upenyu hwakaoma kutongoshinga kuti hapana zvauchaita but zvakaoma handikunyeperai but zvakaoma handikunyeperai ndotoudza kutorwadza kuti dai hurumende yedu yanga yakwanisa kuchinja yangotichinjira kuti maybe kwaise kudzokera kupisha tigara pamwe chete nemhuri zvakaoma handikunyeperai pandikona kutotaura nekutoti handitozi ndozviudzana apo tinokura uri nherera wozora kuti wozoita zvechirikadzi upenyu uramba uchingooma uchingooma pa hurumende achina haifungire vanhu vayo kwanzwa vanhu vachiti 1 million macho vachiti 1 million macho munoti pamberi nezanu pefu vaosha kuti munhu ari kuti pamberi nezanu pefu kuti zvidii zvidii totoshaa kutozviudzani zvakaoma handikunyeperai kuoma chaiko chaiko
dai vana venyu vainge vakateerera pari zvino zvii zvamungavataurisa
ndotongoshuva vamwe akuti ngavaramba vakazvibata vakadzikama hamheno mune rimwe remakore maybe zvichachinja but tinongoona kuti kuchinja kwacho hamheno takutongo kuti mwari pindirai because vanotongonzwa kuti kuna mama kwacho hakuiti senge musikana mukuru ndiwo anotombopota achiuya kunoko akakuona kwandiri ndikati wakuona kakwandiri kunoko kwacho musikanzwa ndezvako but dzikama uriko kumusha koko zvichakuitira rimwe gore because akapedza A-level but ndachiwana basa hakuna chaarikwanisa kuti awana
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, amai Melody Swanda, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vachirwira kodzero dzevanhu kadzi muzvare Nyasha Sengai, vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda pasi pechirongwa ichi, izvo zvichabatsira kusimudzira kodzero dzemadzimai. Ngatinzwei hurukuro yavaita nhatungamiri Nkomo weStudio 7.
Mukana yemukana wakandifadza chaizvo nekuti ndikona senge ndichausenzesa kuti ndisimudzire basa rangu randicho nekusimudzira nharaunda dzandinoshanda nadzo. Ndinowanzobeta basa rekusenza nemadzimai tichitarisira budiriro yavo. Saka ndinoona senge mukana uyu muchandipa mukana wekuenda kunodzidzawo zvimwe zvinhu zvinoita kuti basa rangu ringe richisimukira muno munyika yeZimbabwe.
Isei kodzero dzevanhukadzi dzakakosha kwauri Nyasha?
Nei kukosha kwekodzero dzemadzimai tinopa padonzo reorganization yedu takaitora kuarticle 21 rebumbiro yemutemo yepasi rese yemadzimai inonzi CEDAW. Inotaura iyo kuti kubudirira kwemudzimai wese ikodzero. The development is a human right. Saka isusu zvatakaita ndezvekuti takaona kuti madzimai akawanda asi kubudirira nekuti havana ruzivo nenyaya yekodzero dzavo. So muenzaniso vanhu vakawanda havazivi kuti madzimai ane mikana yakafanana nevanhu vechikimu changu vachiwana mabasa vanga vachibhadhara zvakafanana pabasa rakaenzana. Havafaninge vachishungurudzwa. Vanofanira kunge vanhu vachiraramawo upenyu hunoita kuti ivo vasimudzirike pese pavari wedha munhu ari kusenza pabasa chairo kana kuti munhu anenge ari kumba anofanira kunge ari panzvimbo yekuti anobudirira ari mune zvaari kuita izvozvo. Saka kuSource International takaona zvakakosha kuti tipe madzimai rudzidziso rwekodzero runovasimudzira nekuti mukada kuti munyatsozvitarisisa vanhu vanowanzopokana nenyaya dzekodzero nenyaya yekuti dzemadzimai vachiti madzimai anosembesa kodzero kuti vabatirire varume kana kuti vaite sei. But isusu tava kuti tisakodzero mune nzira yekuti vanhu vanonzwisa kuti kodzero idzi dziripo kuti vanhu vabudirire asi kwete kuti vadzikanganise magariro akaita vanhu mudzimba. Saka donzo redu rinenge rakangonangana nekuti madzimai ngaasimukire. Saka inini ndoda kuti tinge kuSource International tinge tichiona kuti madzimai angaparticipate sei munyaya dzepolisi tichionawo mienzaniso yakanaka kana kuti anotipa chinhu kumabest practices.
Muzvare Nyasha Sengai vesangano reResource International Zimbabwe vachitaura nhatungamiri Nkomo weStudio 7.
Tinokutambirai mose waterere muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi pachirongwa tina mukoma John Dininja wanogara kuSouth Africa, muimbi zvekare. Wakadi hako?
Makadi vateereri, ndini John Dininja aka Jazindi, vanonditi John Javi, tiripo pachirongwa.
Tiudze kuti makatanga sei kuimba?
Kuimba kwakatanga tichiri vadoko, tiri kukwekwe. Takatangira kuti kuimba tiri kusvondo. Chipotso ndochakatikudza.
Izvo zvinhu muri kuimba kuSouth Africa, pane zviri kuitika here?
Basa rekuimba rinowanzotinetsei nekuti zvinhu zvavanofanira kuzvivakiriridza voga. Zvinhu zviri kuimba kune imwe show inonzi Hard Rock Cafe kuMandela Square muSantoni munomu.
Sei makasarudza kuSouth Africa?
Dariro remusic muZimbabwe rinotinetsei ndinoti ngakatireve kudaro nekuti maartisti ariko kare akakurira kuZimbabwe haadi kuti vadoko vasumuke. Nguva zhinji tisakuchiona kuti muZimbabwe kunonzi music yaThomas Mapfumo. Saka zvino kana Thomas ukafa ndiani uchaita music iyoyo? Music yaTugu ukafa ndiani? Ende zvinonetsa ukada kuita music iyoyo vanobva vataka kujeresira futi. Saka Zimbabwe inonetsa kuti ikudze vanhu.
Kune vamwe vari kungoimba wani?
Inonona kane usina munhu anokwanisa kukupusha. Ndo zvinonetsa manje kuti Zimbabwe music haisati yakura kubuda muidea yekuti i genre yangu ndii ndinogona kuita music iyi. Saka also industry yacho idoko. Saka vanhu vanoti vanotya kuti ngatidi tibatsirewo ningi.
Kumbira mutiimbire.
Toga mbere Jehova ndire mofambi ishe.
Tinotenda nekwenesu
John. Tinofara tinongwa tinofara chichi tinochioniso.
Aiwa watereri, nguva ndiyo yaita shoma. Ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa pindai mudariro. Tosangana zvekare mangwana.
Munhau dzemitambo, mutauriri weZifa waXolisani Gwesela vanoti mutambo weAfcon 2017 pakati peZimbabwe neMalawi wave kuzotambirwa kuNational Sports Stadium kwete kuRufaro Stadium sezvanga zvamboziviswa. Vateereri musakangwana muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. Tiri kutarisa nyaya yemubatanidzwa yemapato mashanu anopikisa hurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oratidzira kwemazuva 16 vari muAfrica Unity Square. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande naMavlas Mhlanganya uye.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 1st, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
Some Zimbabweans drawn from various organizations camp at Africa Unity Square to seek government attention on the plight of suffering people in Zimbabwe.
We decided that we needed to sacrifice our time, our bodies, and our lives to have 16 consecutive days where we highlight the plight of the Zimbabwean child, Zimbabwean citizen.
Police question Patson Dzamara, brother of abducted protest leader Itai Dzamara, over leaked photos showing a person identified by the family as the missing Itai in captivity.
Dr. Dzamara made it very clear that he is nothing to hide. Every step that he is taking is a step that is aimed at doing everything possible for the recovery of his brother.
And some Zimbabweans have welcomed a coalition formed by five opposition parties ahead of the 2018 general election.
If Morgan Tsvangirai is not there, there's no coalition. They are just playing around.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Activist drawn from the Zimbabwe Activist Alliance, Zimbabwe Women in Politics Alliance, Occupy Africa Unity Square Movement, and members of the public have decided to camp at Africa Unity Square for 16 days and 16 nights as a way of highlighting the plight of ordinary Zimbabweans to the government of Zimbabwe. Tendai Linet Mudewe, who is the coordinator of Zimbabwe Activist Alliance, says they chose to stay at the park in order to have that coincide with the Day of the African Child, which is commemorated on June 16th every year. Mudewe speaks with reporter Jonga Kandemiri about the protest.
Zimbabwe Activist Alliance, with the support of Zimbabwe Women in Politics Alliance, WIPA, and Occupy Africa Unity Square Alliance, and other progressive Zimbabweans, have decided to occupy Africa Unity Square to highlight the plight of the ordinary citizens to the government of Zimbabwe. Issues to do with the political issues, social issues, and economic issues.
Why have you chosen 16 days and 16 nights?
There's nothing really, but on 16 June, we celebrate the Day of the African Child, following the history of the South African Revolution. So we decided that on 1 June, building up to 16 June, activists in Zimbabwe must be highlighting issues that they want the government of Zimbabwe to address as a matter of emergency. So this is how we came up with 16 days. We are sacrificing as activists in Zimbabwe to say in this cold for 16 days until we celebrate on the 16th of June, the Day of the African Child. We are going to be talking to our government. We are going to be talking to Zimbabwe to say we have a country to fix, we have a country to resuscitate and restore.
Why did you choose this form of demonstration?
Because if you remember all the other demonstrations that we were having, because of lack of resources, we could have a demonstration for a day, but then we could not sustain these demonstrations. So we decided that we needed to sacrifice our time, our bodies, and our lives to have 16 consecutive days where we highlight the plight of the Zimbabwean child, Zimbabwean citizen. We are showing this government of Zimbabwe that as much as we have one demonstration a month, we are going to be there for 16 days. Africa Unity Square faces the parliament of Zimbabwe. Tomorrow, we are actually going to be in parliament. We are going to have a demonstration in parliament where we are going to be addressing our issues. So it's a matter of seriousness and commitment.
Did you seek clearance from the police?
No, we are just occupying Africa Unity Square. It's just like we are street kids. Do they seek police clearance?
That was Zimbabwe Activist Alliance coordinator Tendai Linet Mudewe in Harare speaking with reporter Jonga Kandemiri.
In a related development, Dr. Patson Dzamara, young brother of abducted political activist Itai Dzamara, who this week released a photo said to be that of Itai in captivity, today finally met with a team of detectives of the Law and Order Section led by Assistant Commissioner Crispin Makedenge and two operatives of the Central Intelligence Organization. According to his attorney, Charles Kwaramba, Dr. Dzamara, who was summoned to a local police station for questioning yesterday but failed to turn up because of his lawyer's tight schedule, told them that he is doing all he can to find Itai. Kwaramba says the police made it clear that they were not interrogating Dr. Dzamara but simply wanted to inquire about the authenticity of the information that he has concerning Itai. One of the photos in possession of the Dzamara family shows a masked person with hands tied to the back in a dark place. Kwaramba tells reporter Jonga Kandemiri they were told by the police that if the information is sufficient to create some leads, they will take some action.
Dr. Dzamara made it very clear that he has nothing to hide. Every step that he is taking is a step that is aimed at doing everything possible for the recovery of his brother. He made it also very clear that he is going to continue taking these steps for as long as his brother is missing, which includes also appealing to the public like he did a few days ago, and also includes giving information to the police whenever he gets into contact with any. He also made it very clear that he doesn't trust the system, including the police system. Why? Because he believes that if there was genuinity and sincerity, something ought to have happened by now in respect of the efforts to recover Mr. Itai Dzamara.
Was this an interrogation by the police?
No, not at all. When we got there, the police made it very clear that they were not interrogating Mr. Dzamara. They simply wanted to inquire from him the authenticity of the information that he had, how he had gotten the information, who gave him. They were saying, no, we expect you to assist us in doing everything that we can to recover your brother. They also made inquiries regarding every issue related to that picture that was released. But Dzamara, for his part, he indicated to them that, you see, he's going to do every other thing besides going to the police to make sure that his brother is found in whatever state he may be in.
And what did the police in return promise to do with the information they got from Dr. Dzamara?
Well, they said if the information is sufficient to create some leads, they are going to take whatever action that they will take. They will be working with us, consulting us, seeing what should be done in the matter. They were all really apprehensive because it appeared to them that the information was insufficient.
That was attorney Charles Kwaramba on the line from Harare with reporter Jonga Kandemiri. Police were not available for comment.
Studio 7 is now streaming live talk on Facebook. Be sure to catch us every day from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. for engaging discussions on important topics of the day. Share your thoughts live during the show. Our Facebook address is VOA Studio 7. That address again, VOA Studio 7 Facebook. Don't forget to like us.
Some Zimbabweans have welcomed a loose coalition that was formed by some opposition parties yesterday, but are warning that the alliance in its current state is not strong enough to wrestle power from ZANU-PF in 2018 when Zimbabweans go to the general polls. Thomas Chiripasi has more details from Harare.
Some Zimbabweans say the coalition that was signed by five opposition parties, the MDC led by former industry minister Professor Washman Ncube, Renewal Democrats of Zimbabwe led by former energy minister Elton Mangoma, former finance minister and ZANU-PF member Simba Makonis Mavambokusile Don Party, and two other parties won't be able to beat ZANU-PF. Despite this negative perception of the coalition of Democrats, Harare resident Samuel Chuma said this move was long overdue.
This is a serious issue that is facing Zimbabwe, and I think this coalition is necessary in order to have the numbers that can unseat the dictatorship in Zimbabwe. It's serious coalitions, and we need an inclusive coalition that has got the bigger parties.
However, MDCT activist Liza Mapepa said any coalition that does not include his party leader, former Prime Minister Morgan Tsvangirai, is not a meaningful coalition.
If Morgan Tsvangirai is not there, there's no coalition. They are just playing around.
But another Harare inhabitant, Darlington Madzonga, said time was not yet ripe for opposition parties to form such a coalition.
I don't feel forming coalitions is this is the right time to form coalitions, because what we believe is too much groundwork should be done in terms of mobilization of membership. Each and every party leader want to come into a coalition should have a substantial amount of members for him to make decisions in a coalition.
Another Harare resident, James Chidakwa, said any coalition that does not include popular opposition parties was not a credible coalition.
The coalition of Tendai Biti and Elton Mangoma, to me, it's a laughable matter, because Biti and Mangoma, they've just disagreed on their own personal issues, not on ideology. They disagreed on personal, and then they separated. And then their coalition is just a comeback of old friends who had disagreed, and now they've come to an agreement. So it's not a coalition. Any coalition in this country that we can talk about, we have to talk about Morgan Tsvangirai's MDCT, and we have to talk about people first, because we know that Morgan Tsvangirai has got the people, has got the masses, has got the numbers. It was witnessed by the matches that has been going on, and it was witnessed as well in the past elections that Morgan Tsvangirai is the largest, has got the largest number of people in this Zimbabwe.
Studio 7 failed to get a comment from ZANU-PF spokesperson Simon Kayamoyo, though some ruling party supporters like Farai Bwana said even if all opposition parties were to unite, they won't win any election against ZANU-PF.
I don't think opposition stands any chance of winning. Even if you look at the 1 million men march that we held on the 25th of May, it was a bold statement that we are ready for any election at any given time. We are gearing for any election and we win resoundingly.
Political analyst Ernest Mudzengi, who works with the Media Center, said there is still a chance for MDCT and the Zimbabwe People First, led by former Vice President Joyce Mujuru, to be part of the coalition.
I think the coalition, the code coalition, is a good step forward. It's actually what we have always anticipated, what we have always looked forward to, if at all the opposition in this country is to meaningfully challenge ZANU-PF. However, it is unfortunate that the political parties, including the Movement for Democratic Change, led by Mr. Morgan Tsvangirai, and the Zimbabwe People First, led by former Vice President Joyce Mujuru, are not yet part of the coalition. We hope they will be part of the coalition. If they are not to be part of the coalition, then we will continue with the same old story.
Another analyst, Pedzisai Ruhanya of the Zimbabwe Democracy Institute, said if opposition parties participate in the 2018 elections as separate groups, there are high chances that the vote will be split in ZANU-PF's favor.
If Mjuri is going to contest on his own, Tsvangirai on his own, and this coalition on his own, there will be no decisive winner in the first run. So it means there will be a rerun. So it can also assist to make sure that the coalition will have a single candidate based on who have polled the highest number of votes among themselves.
MDCT says it is discussing possibilities of forming a coalition with other opposition parties internally, while Zimbabwe People First has distanced itself from moves to team up with other parties. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
This evening on our Diaspora Forum, we are featuring Zimbabwean scientist Sharon Ketiwe Ngwenya, captured in a video walking alongside a lion.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
Witnesses say a car bomb has exploded outside a major hotel in Somalia's capital and that gunmen have stormed the building.
Egyptian aviation officials said today a French ship picked up signals likely emitted from the black boxes of an Egypt Air plane that crashed in the Mediterranean last month.
And some 20,000 children are believed to be trapped in Fallujah, Iraq, as fighting rages for control of the city that Islamic State militants seized more than 2 years ago. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
In our diaspora segment this evening, we are featuring Zimbabwean scientist Dr. Sharon Ketiwe Ngwenya, who was captured in a video that has gone viral on the internet walking alongside lion in Zimbabwe. Sharon went to America 28 years ago and studied biochemistry. She now manages scientists that carry out research designed to benefit communities. She speaks with Studio 7's Praxedis Jeremiah about America, her education, and her feelings when she was in the middle of a Pride of Lions in Victoria Falls.
I came to America in August of 1987, and I was fortunate going through a private high school and also going through college. I got scholarships from church and from other places, so I got my bachelor's and eventually got my PhD. So these are opportunities that may not have been open for me had I stayed in Zimbabwe.
How would you describe your personality and what you have achieved so far compared to someone who grew up in Zimbabwe or in America?
Well, from what I've been told, I'm career-oriented, and I think my goals were a little different than someone at home. Not to say that women in Zimbabwe don't have career aspirations, but my personality is a go-getter. I set goals and I try my best to reach them. I set standards that are high for myself, and I try my best to achieve those standards and even surpass them at times.
What are you doing at the moment?
I'm trained as a biochemist. I have my PhD in biochemistry, but I no longer work in the lab. I now manage scientists and their research, particularly scientists who have research that can be transferred into the community at large. So we're talking about research that comes out of universities that can eventually be a drug or some other device that can be used to make people's lives better. I manage the process of getting that research from the lab to the public.
From interacting with you on the social networks, I can see that you still have that culture rooted in you. What makes you still keep that Zimbabwean culture?
I think it's definitely my parents. My parents are very deeply rooted in the Zimbabwean community in Atlanta, Georgia, which is where I did most of my growing up. I don't think there are many people that in that community, if you mention the Ngwenyas, they will know who you're talking about. And because of that, I grew up going to Zimbabwean functions and being very much exposed to Zimbabwean people who were coming from home. And they taught me the ways of Zimbabwe and told me that no matter what, even if I'm an American citizen, I'm a child of Zimbabwe. And I must always act like I'm a child of Zimbabwe.
And you've just recently managed to visit Zimbabwe. Tell us your experience.
It was one of the most wonderful experiences in my life. It was what I can call the vacation of a lifetime. I decided to give myself the gift of the trip for my birthday. I wanted to take a whole month and go to Zimbabwe and experience the culture and meet the family members that most of them that I had never met before and some of them that I hadn't seen in almost 30 years or more. And also to play a little bit of a tourist.
Which parts of the country did you visit and the highlights of that visit?
Well, I flew into Johannesburg and then drove through Botswana and into Bulawayo. In Bulawayo, I got to visit mostly my father's family, and the first place that I went to was in Swazi, which is where my paternal grandmother and grandfather live. And that was a great experience. Wihlale Khaya, staying in the rural areas. I didn't know if a city girl like me would be able to cut it there, but it was totally awesome. And then I drove with some friends from Bulawayo to Harare. That was also a nice experience, getting to see some of the countryside. I spent another week in Harare. And then from there, I flew from Harare to Victoria Falls. It was one of the highlights of my trip to get to see it.
Okay, on the social networks, I saw a video of yourself and the lion.
Yes.
Tell us more about that.
Well, as I was leaving Victoria Falls, one of the tour guides asked me if I wanted to walk with a lion. I went, and it turned out to be the highlight of my trip, an experience that I never thought I would ever have. And what made it special was that my mother is a Spanda. Her maiden name is Spanda. I refer to my mother as Madao, so it was just natural for me to call the lion Dao.
That was Dr. Sharon Ketiwe Ngwenya, a Zimbabwean living in the USA, speaking with Studio 7's Praxedis Jeremiah from Arlington, Texas, here in the USA.
A good opportunity to meet with other young leaders and learn from each other. This is how entrepreneur Stanford Chabaya is describing the Mandela Washington Fellowship after being chosen among 60 other promising Zimbabwean youths to take part in the program this year. Chabaya is co-founder of African Dance and Wellness, a company that promotes African dance, culture, and a healthy lifestyle. Chabaya will be attached to Purdue University in Indiana, studying business and entrepreneurship. He tells reporter Ntungamili Nkomo he's looking forward to the fellowship.
It's a great honor to be part of other young African leaders coming from Zimbabwe. So for me, I'm very excited about it. It's something which I've been looking to for the first time that I heard about it. So I'm now in that zone whereby after having other fellows and the guys who are organizing the fellowship, I realized that there is a lot of work to be done. But apart from that, I'm very excited and it's an honor to be among other young African leaders.
And how do you think the Mandela Washington Fellowship will help you?
something which I've seen as of now, I mean, just after having met other fellows, is the importance of networking. You know, we had a pre-departure orientation with other fellows, and what I've seen from other fellows is that it provided an opportunity whereby you get to meet with other young African leaders. Just knowing other leaders who are doing great things in their areas, it's something that almost anyone would want. So in my case, I've networked with some of the individuals who are top performers in their different fields. And that in itself, it means that should I have anything else that I need to do in any of those areas, I have people that I can rely on. And the good opportunity about it also is, it opens the doors for us to do business in other areas of the world. What it means is if I want to do business in Africa or Kenya or Nigeria, certainly I'm going to meet guys who are from those areas, and they're also better placed to advise in terms of how to do business there. And also going to America, it's a good thing in the sense that we'll also be exposed to how companies operate their business models, how they network their markets. So it's a very big opportunity in the sense that it opens the doors to doing business virtually anywhere in the world. But over and above that, to meet people who also have the same mindset that you have, as much as maybe from different fields and different sectors. So I think networking and being open to other markets is one of the biggest things that I feel I'll tend to benefit from the fellowship.
Mandela Washington Fellow Stanford Chabaya on the line with reporter Ntungamili Nkomo.
Hello, Zimbabwe. This is Chione Sojani, your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today we have a musician with a fabulous voice, and his name is John DaVinci. Hi, John. How are you?
Hello, everybody. I'm good, man.
So please tell us about your music. What kind of music do you play?
Well, you see, I'm an artist that loves to fuse the music. You know, there's a bit of a rock and roll edge in my music. There's a bit of an African energy into that rock and roll, you know. I'm into music that speaks to people. Music should still communicate to people as much as it makes them excited, but it should send some message that is relevant to the times.
Tell us about your musical career. I know you were once in Idol. Then what have you been doing?
Still keeping on, you know what I'm saying? We actually doing some stuff now with Hard Rock Cafe. I've done 3 studio albums right now, from an album called Never Walk Alone. You know, in this life, you need somebody to work with, you know, as you go on. And another one I did also is called Remember the Hits. And the latest album is called Re-Evolution. That's what I've done now.
Is it something that has to do with our country, Zimbabwe?
Exactly. You know, I'm talking about Africa as a whole. You know, I'm from Zimbabwe in terms of I've got that connection from there. But the truth of the matter is that Africa is in a situation right now whereby we want a generation whereby, you know, we got to have some proper governance and take this continent to another level, you know.
And being a musician, why are you not singing in Zimbabwe? Why are you singing out of the country? Do you want to give us more light on that?
And you see, how can a child have a dream when you cannot have bread? You know, a dream is something far-fetched. It's something that you want to look for when you've got some food in your tummy. So this is why I cannot do what I'm doing in Zimbabwe, because the economics cannot allow you to actually dream being a rock star. It's something that is totally fairy tale. Because of the time, you're actually looking for survival than trying to harness a dream.
We just want to hear your voice.
When you hold on to me, just be sure I'll be there. When you fall on me.
When you hold on to me, just be sure I'll be there. When you fall on me. When the sun falls asleep, you know I'll bring you light. You can see it in my eyes. Sometimes I try to figure out the possible.
Thank you for being with us, John.
We say we love you. Woo-hoo!
And that was John DaVinci, and I am Chione Sojani, your host for Time to Engage.
I try to figure out the possible. I close my eyes, I wanna hear. You bring me thunder, you bring me fire. You the sweetness, my sweet lullaby. You bring me thunder, you bring me fire. You the sweetness, my sweet lullaby.
Mm-hmm.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts Gibbs Dube and Jonga Kandemiri will be talking with listeners about the coalition of Democrats formed by five Zimbabwean opposition parties.
If you wish to join in the discussion, call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077.
And now to recap today's top stories.
Police question Dr. Patson Zamara, brother of abducted protest leader Itai Zamara, over leaked photos showing a person identified by the family as Itai in captivity.
Some Zimbabweans drawn from various organizations camp at Africa Unity Square to seek government attention on the plight of suffering local people.
And some Zimbabweans have welcomed a coalition formed by five opposition parties ahead of the 2018 general elections.
That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Chris Gande in Washington.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Bonga mavela silo Chris lichona njani mthwakazo omuhle siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Amalayini emabhanga akungeneki njalo futhi bakhuluma ukuthi kufanele uthathe $100 iyona maximum. Manje thina sithi hayi sesokwanele okwendlala sokwanele, so sithi thina sizalala khonapho ke ukuze sitshengise ukubana hayi ngokuthula ilizwe izinto azimangakuhle, njalo sesifuna izinto zitshintshe njengabatsha.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance sebeqale uhlelo lokutshengisela okwensuku ezilithumi lasithupha ngokuhlala lokulala eAfrica Unity Square. ELeBotswana selibuyele emuva kusinqumo salo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Ontanga bamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho yokhetho bathi sebekhathele ngokwenzakala elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance isekelwa ngenye ngeOccupy Africa Unity Square eZimbabwe Women in Politics kanye lezinye sebeqale uhlelo lokutshengisela okwensuku ezilithumi lasithupha eHarare ngokuhlala eAfrica Unity Square ebusuku lemini ngenjongo yokufuqa uhulumende weZANU-PF ukuthi alungisise okuhluphayo elizweni. Kuviga omeviska ma.
Ukale ngolwesibili kusihlwa lumkhankaso amalunga ayisikhombisa alumanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ethe ayalala endaweni yokwetshisela e-Africa Unity Square bucwadlana ledale lephalamende. Omunye wabalale ku-Africa Unity Square owenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance unkosazana Linet Tendai Mudewe utshele intatheli zindaba ukuba yena labanye bakhe bakubone kufanele bathathe leli nyathelo lokulala lokutshona kule ndawo okwensuku ezilithumi lasithupha ngemva kokunanzelela ukuba ukukhuluma kuphela kungasizi lutho. Unkosazana Linda Masarira wenhlanganiso yeZimbabwe Women in Politics, ZWIPA, enguye njalo obona ngezokuqoqwa kwabalala e-Africa Unity Square laba ngomunye wabalale kule ndawo emkhankasweni oqale ukuhlwa kwayizolo. Isikhulumeli seZimbabwe Activists Alliance umnumzana Gift Siziba ulandisa phezulu kwesisusa sawo lomkhankaso.
Okusifuqileyo ngizathanda ukuthi ngikhulume oqala izinto eZimbabwe ziyadura, ungahamba kade semabhanga ukhuluma nginje sokugcwele ke ama line emabhanga akungeneki njalo futhi bakhuluma ngokuthi kufanele uthathe $100 iyona i-maximum. Manje thina sithi hayi sesokwanele okwendlala sokwanele, so sithi thina sizalala khonapho-ke ukuze sitshengise ukubana hhayi ngokuthula ilizwe izinto azimanga kuhle, njalo sesifuna izinto zitshintshe sinjengabatsha.
Uthi usiziba lokhu abakwenzayo kuyisibanga sakuqala sokutshengisela ngokuthula, kungehlula bazokuya kwesinye isibanga.
I-16 days masidlula sokwehlulekile okokuthula, we believed with no choice thina sesizathatha ezinye indlela ezingasozi ukuthula. Sizangena emgwaqweni ke sisebenzisa ke amalungelo ethu ku-constitution to demonstrate sisiya phambili. Kodwa vele uma kwehluleka khonoku sizimisele ukubana sihambe e-street emastreetini eHarare leZimbabwe lonke jikelele.
Abalala e-Africa Unity Square laba bakhuthaza uzulu weZimbabwe laba kunhlanganiso ezehlukeneyo ukuba baze ngobunengi bazomanyana labo, ngoba ukube lokhe bekhala besebutofotofeni kungasoze kwaletha inguquko abahlezi beyikhalela. Bathi sesedlula isikhathi sokube lokhe kukhulunywa, ngoba kungamthikazisi lokho uhulumende weZANU-PF sekufuna ukuthathwa amanyathelo lanxa kubuhlungu, njengalokho okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko lapho bazinikela ukufela ilizwe bathatha izibhamu baye empini ukulwisana lobukhokheli bukaSmith ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ontanga bamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho yokhetho bephansi kwenhlanganiso ye-National Electoral Reforms Agenda INERA bathi bathukuthele ngesimo somnotho lezombusazwe, njalo bathi sesifikile isikhathi sokuthi kuthathwe amanyathelo aqinileyo okususa umbuso kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF yakhe esikhundleni. Lokho kuphume emhlanganweni wabontanga laba okubumba umanyano wabo. Bathathe bathi lanxa bealelwe ukwenza umhlangano mhlaka 25 ngoMay ngenyanga ngelanga le-Africa Day, ontanga laba bakhuthazane ukuba bengagoqi izandla bathathe amanyathelo azafuqa uhulumende okhona ukuze avume ukuguqula imithetho yezokhetho. Kudingwa ezinye indlela zokuletha inguquko elizweni nxa lokho kungehlula, ngoba beyibona umgogodla welizwe.
Umsakazo wakho weStudio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama, ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo, VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Ele Botswana selibuyele muva kusinqumo salo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe, ngoba lisithi zibangela ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo, i-foot and mouth. Incwadi kwezokulima ziyalincoma lelinyathelo, kubika uMartin Ngwenya.
Iningi labalimi esigabeni semngceleni weBotswana lehlise iphika ngemva kombiko othi iBotswana isibuyele emuva kwisinqumo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Abaphathi ntambo bezokulima bamazwe omabili bahlangene ensukwini ezedluleyo ukukhangelisisa ezinye indlela ezingasetshenziswa kulokudubula inkomo. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya uMzana Obedingwa Mguni utshele iphephandaba leChronicle ukuthi sebevumelane leBotswana ukuthi bafake eceleni udaba lolu lokubulala inkomo. Uthi batshengise abanye babo beBotswana ukuthi ula inkomo akungeke kwakhe ngokuqhuba ezinye inkomo zeBotswana ebezingene kwele Zimbabwe. Ingcwethi yezokulima esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Commercial Farmers Union, uMnumzana Donald Khumalo, ungcome inyathela leli ethi zinenge indlela zokucazulula lolu daba ungazange kudutshulwe inkomo.
So I think the sanity is preserved, baba. Yiko kumele kwenzakale.
If I'm in Zagali, we should find ways as a soft landing to deal with each other and be human. Yes. But also realize what
abalimi abafana loNkosazana Sitheni Ndlovu wempoints duze lePlumtree kade bevele sebeqhinqa isililo becabanga ukuthi kulahlelwa isifuyo eziligugunenge elimpofu emaphandleni.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse ngoba zingavela zicrosse zishude siyasala singawayanga ngoba thina vele impilo yethu sithembele ezifuyweni.
Kusenjalo amazwe omabili aseqinise ubudlelwano ngokuvula umngcelo wesine emangweni emlambapeli duze kwegwanda okade okhandelwe ukuthi uqale ukusebenza mhlazi ku-1 Mhlangula. Umunye weZimbabwe umnumzana Andrew Nkomo okwamukele lokhu.
Ukuvulwa komngcele omutsha kutshengisa ukuthi ubudlelwane phakathi kwamazwe omabili kungani kuba ngcono lakho ukuthi bebusele emuva lokhade sebethe sebeza kwenza ukubulala izinkomo. Kutshengisa ukuthi ubudlelwane bamazwe omabili buba ngcono ngoba ngemuva siyazi ukuthi kule ndaba ebezihlupha njalo ebezikhathaza.
Ukuvulwa komngcele wesine kanye lokubeka eceleni isinqumo sokudubula inkomo kutsho amazwe omabili aqale inyaka enhlangula ngenyathela elihle. Omakhelwane bobabili bathwele nzima ekakhulele eBotswana elibona elingathi eleZimbabwe liyalisindela. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisavulungela eBotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live talk lamhlanje sixoxa la sebebombe umanyano wamabandla ezombusazwe yaphikisayo ngenjongo yokulwisana lezanu PF. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kubikwa kudubuke ibhomba ebelithiywe emoteni ebimiphandle kwelinye ihotela elikhulu esigodlweni sakwele Somalia eseMogadishu. Ababone lokhu kusenzakala bathi abezomvikela bahle bagombolozela leli hotela ngoba kunakanelwa ukuthi olithiyileyo ubephakathi njalo engweqembu labahlamuki abe-Al-Shabaab. Izi patamandlaza kwele Somalia zibika ukuthi owaqala isihluku sokubulawa kwezifundi ekolishini leGarissa University College kwele Kenya nyakenye uMohamed Mahamud obe ngumkhokeli njalo weqembu elisebenzelana labe Al-Shabaab ubuliwe ngabezomvikela emadabuka kusa namuhla. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Lo ngomsakazo wenu owe Studio 7 sisakaza singapha Voice of America esikodlweni seWashington. Esigabeni sethu sokukhangela impilo yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamhla silengxoxo enziwe nguPraxedis Jeremiah weStudio 7 loNkosazana Sharon Katie Ngwenya othuthela lapha eMelika emncane eleminyaka elithiwe kuphela labazali bakhe. unkosazana Ngwenya ukhulele eMelika waya esikolo lokwenza izifundo zaphezulu waphutha izifundo zokuba yingcwethi kweze science eUniversity yeTexas. Kule ngxoxo uchasisa ngempilo yakhe kanye lokwethekelela kwakhe eZimbabwe okwakuqala eminyakeni phose ngamachumi amathathu lapho ethekelele khona eVictoria Falls wathatha ividiyo ehamba lesilwane.
E-America.
Yeah.
Ngoba impilo yami lapha e-America, izinto ezayenzakala lapha kwakukhanya ukuthi uThixo lesandla sakhe empilweni yami. Ukuthi ngibuye e-America kwakungisifiso sikaThixo.
Isibusiso.
Yeah.
Sulapha-ke ususebenza impilo yakhe singathi siqondile. Ngikuthazo bani ongayipha kwabanye abanganelisa ukuba lethuba lokuthi baze ngapha? Ngoba baningi abantwana bathi bangafika ngapha, umntwana afika xhwale.
Abazali bami babe benganyekela ukuthi ngixhwale. Thina ngakhulele church.
Yeah.
So ngilabazali abangikhulisa bekhumbula ekhaya. Asizange sifike lapha bathi hayi sise-America, ngakhule ngathi ngumntwana we-America. Baye bengitshela ukuthi hayi wena so we-America, uhlala lapha e-America, uzakhulela lapha e-America, kodwa wena ungu-Sharon Kathy Wengwenya, umntwana weZimbabwe. Nxa ngikhuluma lama-youth, ngihlala ngibatshela ukuthi ukuba ngumuntu we-Africa kumele ukuthi ungakhohlwa i-concept okuthiwa ubuntu. Ngoba nxa ukhangela abantu be-America bona bengasikhangela thina ama-Africa, bayakuthanda abakubonayo. Ungakhuluma lama-African Americans bafuna ukuba njengathi, so thina sidingani, sifuna ukuba njengabo.
Sibuyeleke emuva kukhefu lakho leli, ngibone ulomfanekiso wevideo lapho kade uhamba khona alesilwane. Kuhambe njani-ke lokho?
Ngafika ekhaya ngathi into engifuna ukuyenzayo, ngifuna ukubona imuli yami, kodwa ngifuna ukuya Victoria Falls. Ngathi sengiqedile ukubona iVictoria Falls, ngakuzwa ngomunye i-tour guide wathi uyafuna ukuya uhamba lezilwane. Angicabanganga kakhulu ngakho, ngathi okay, singakuyenza, kuyimalini? Bangitshela, ngathi okay, asihambe nini. Ngathi ngifuna ukubona izilwane kuphela. Kade sengiqedise i-2 weeks ngile muli kamama, umama ngumasibanda. Isikhathi leso babemfundisa i-history yemuli yami yakwaSibanda, bemfundisa izitemu. So ngathi ngisibone ngihamba lesilwane, ngathi kahle ngisitemu. Andithunywanga ngenyanga, as some people have said, ukuthi ngayindinga umsebenzi kumbe indoda. Hhayi, ngayengitshengisa isilwane ukuthi umama ngumasibanda imvela kobulawayo lapho engade ngilabo imuli yaboSibanda khona leHarare. Ngangisibingelela isilwane kuphela.
Bakwemukela njani ekhaya? Abatshonga ukuthi engxenye esifuna ukuxhwala kumbe sifuna uloya ngaso?
Hayi, abatshonga njalo, bacaba ukuthi ingqondo zami seziye ngaphi. Uthi se engxenye senhlanya.
Hayi, engxenye sezithanca somewhere.
Yeah, uthi kade sendleni.
Wongesabi kodwa ukuthi singakulumi.
Hayi, uyakwazi ukuthi abantu abasebenza lazo izilwane lezo babe so calm, bengesabi bona. And isilwane sangikhona laso sikhanya si-calm. Ngaqalisa ngisesaba, kodwa after about 5 minutes ngase ngi-right.
Usozixokela lazo.
Yeah.
Abangapha bona bathi bewubona umfanekiso wevideo lowo bathini, njengoba phela balo mcabango lowana ukuthi vele sihlala lazo izilwane ezindlini kumbe.
Indabanye abangane abavele ekhaya bathi sihlala sitshela abantu be-America ukuthi asihlali lezilwane, kodwa khathesi usinike umsebenzi ukuthi sibatshele ukuthi hhayi, thibe-explain ukuthi kwakuhamba njani khona kuvideo le. Ama-African Americans bona babona something spiritual. Bebona ukuthi labo sebefuna ukuye ekhaya, sebefuna ukuye eAfrika lapha abavela khona. Uthenxwe labo bazahamba lezilwane. So ngangikhuluma labo nje batshe ukuthi hayi kwakuse park lapha.
Ngiyafana nje lezoo.
Yeah, asoze ufana ufike in the middle of iHarare ubone izilwane. Kumele uhambe lapha abazigcina khona, ubhadale imali la uhambe lazo.
Ilongo nkosazana Sharon Kethiwe Ngwenya osakhulayo okhulele eMelika kodwa odabuka eZimbabwe ngesonto siqhubekela phambili ngalinxoxo kuhlelo lwabasakhulayo lingakhuthwa yilolu daba uMangwenya intombazana eyingcwethi kweze science.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Ezekiel Sibanda, isakhamuzi seMaboleni eLowagweru. Sixoxa ngodaba lukangqwaqwane isnow esiwe khonale. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Sibanda.
Yebo ngiyaxaba la mngena kuhlelo.
Kuhambe njani? Kuyini elikubonileyo khona ngapho sizwa kuthiwa kube le snow?
Ngole Thursday last week, mhlaka 26 ngezikhathi nje zamaiilangalithona sabona izulu lingathi liyaphazephaze maye ngathi ngifuna izulu kwathi ngamahafu lasii kwabuya engathi ngimoya engathi kuthiwa igeti edumayo singaboni ukuinto engathi yisemethini edumayo sabona nje inkalakato ikuthu emhlophe ethente but isinow. Mina ngangivela bukela ibhola ebantwaneni esikole babedlala nje ibhola sesisuka ngibaleka ngena nje kwenyindlu emaweni e-township laphana. Ngibona into kuthiwa ngikhona yawa yasizimbela kwaba lezulu lana sibi kakhulu kodwa lana about 15 to 18 minutes. Sisiyaphuma sike sokuhlophe nje sokugcwele ungqwaqwane konke vela kusahambeki. Yenza sibili umonakalo kwezinye indawo nxa ungathi uyakuhanisi ngale esidakeni labulala sibili inkukhu. Then ezingadini bekule mbhida, imbhida yonke laphundla laphundla kwasala kungalalutho. Amatomatisi konke kwafuza kwasala kungalalutho. Bekulomunye futhi umumbu oyigreen wonke waphundlwa wasala kwasala kungasela lutho. Kodwa nje sikuthabelayo kuphela ukuthi hayi kanti zange lilimazi abantu.
Sikhuluma nje sekunjani phansi la?
Hayi la ungathi uyaeshagari emfuleni kugwele ilokhu ingakiiko liyayo lokhu ikhona le mfulo omnye okuthiwa ngusabakhwenyana lokhu ikhona isinyo liyana ikancini.
Manje wona umqando awuzange ubuye ngamandla ngemva kokuna kwesinolo?
Kwaba lo mqando omunye onzima onzima ufika ngikhona kwaze kwafika ebuhleni kuqanda kodwa kwathi hayi sokutshaya ama-2 emini hayi wahamba wafela umqandulwana. Hayi utheni waqanda sibili kakhulu kakhulu kakhulu.
Bekufuna ukuthi nxa ulala umbathi ingubo ezingayo?
Ezingu-3-4 wona la mathwini wani akhudumalayo nxa wawule wanye wawungavuka womile kuhleni.
Manje kupheka-ke njengoba inkuni lazobe sezile snow belipheka ngani?
Abantu bapheka nzima, abapheka nzima kodwa hayi sakwanisa ukuthi sipheke kodwa abantu bapheka nzima. Kokwamnjani okho ntambama isno leso sisina akushuthala sesilala ngendlala sibaphekanga.
Ezikolo-ke abantwana belokhu behamba kunjalo?
Hayi abantwana esikolo bayahamba sibili akulasigwa bayahambela sibili kuhle. Nakho esikubongelayo kuphela ukuthi isino leso safika ngo-7 ntambama ngabe safika earlia ngama-2-6 kwakuzaba lo monakalo omkhulu ngenxa yokuthi abantwana babe ama-secondary schools ayelama-sports emakoleni. Then besanya ngiqeda besihambe ukusuka satheleka isino leso. Inhlanhla ukuthi kasihambanga umama ngomuntu sathaya nje about 4 kilometer radius kuphela ngabe sasipreda sakuma-8 kilometer 10 kilometers ngabe kwaba lo monakalo esibili ngabantwana babe ngasika emakhaya.
Manje nxa uhamba phansi unyathela lapho bekungatsheleli ukuthi abanye bebesiwa?
Hayi hayi bekungatsheleli ikuthi phela emakhaya abantu yinhlabathi then ihlabathi yani iyabibamba kodwa imota sibili zaba-afekthe betaren ngoba zenze kokuma sibili zimele intiziyo
Manje abantu bathi ningabekhangela konoku ikakhulu njengabantu asebephile endaweni yonale okwesikhathi eside bathi ningakho.
Hayi abantu kuyasimaza sinabantu abadala sibili asikaze sikubone kusenzakala kuqala sikuma over 60-70 years kodwa hayi asikaze sikubone lathi kuyasimaza ukuthi injongo yangikhona kuqondeni ukuthi kuze kube lesino emaboleni asikaze sikubone vele impilo yethu yonke.
Hayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Hayi lisale kuhle balaleli yonke nje ngifisela impilo enhle uNkulunkulu abe lani.
Hayi sibongile lathi sikufisela impilo enhle.
Hayi kulungile baba siyabona.
Hayi lathi sibongile bye bye. Lo ke ngumnumzana Ezekiel Sibanda isakhamuzi semaboleni eLower Gweru ebesixoxa laye ecingweni. Kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami uChris Gande lilalo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJohannes Ngozo uthi bazaphela babone lapho kuzawela khona induku loxakuxaku ekupheleni kwesizini yalonyaka loba nje behlezi kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo yesikhombisa kusigaba seSouthern Region Soccer League. Uyalandisa uJoseph Njanji.
Iqembu leBantu Rovers lemiklomelo elithumi lathoba nembili ngemva kokunqoba imidlalo eneyisithupha phakathi kweyisikhombisa eseliyidlale lonyaka kusigaba seSouthern Region Soccer League. Emidlalweni eligcina ukudlala iqembu lebantu libhaxabulele Highlanders elaziwa ngokuthi iBoso 90 nge-3 kanyanga esonto enkundleni eWhite City. Limpumela icho ukuba leli qembu selinqobe kuyo yonke imidlalo eliyidlale kusukela kuviki yesibili ngemva kokuba ladliwa emdlalweni walo wokuqala wesizini lapho elitshawe khona nge-1 kanyala iqembu leZPC Kariba. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uJohane Ngozo uthi kusasemasinya ukuba iqembu lakhe likhangelelwe njengelinye elingaphakamisa isicoco kusigaba seSouthern Region Soccer League lonyaka.
So far sila ma-targets into siqinisekile sifunayo sesikhala igame esilandelayo kuya igame next week kodwa sila ma-targets.
Kumidlalo yesikhombisa eseliyidlale iqembu leBantu Rovers lihlohlwe kabili kwathi lona lahlohla amagoli alithumi lathoba nembili. Ekhuluma ngemva kokudliwa kweqembu lakhe ngeleBantu Rovers ngesonto umqeqeshi weqembu leBoso 90 uMelusi Sibanda uthe kuqembu leBantu kulabadlali abambalwa abalesibiliyoni okuyinto ebaphathisa kakhulu.
IBantu Rovers amayila ama-senior players lekozefa olindelane nawe futhi ama-youngsters asilamuntu uzokwadlala u-Division 1 ku-Premier League. So experience yesibulele.
Ngomunye imidlalo yangomgqibelo iqembu leVictoria Falls Tigers lizemukela elemagomo enkundleni yeGino Dimba. Iqembu leWangi Under 20 lizanqikelana leZRP Wangi ngasemalahleni. Iqembu leNtaba Zinduna lizadlala leZBC Wangi Ntaba Zinduna ukuthi iqembu leTalent Vision lizatshana leCast Mine Railton. Ngesonto iqembu leyamagagasi lizadlala leZRP Bulawayo Province enkundleni yeGino Dimba khona leVictoria Falls. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Let's begin.
Oh, you believe.
msebenzi. Kachuma love mo majaivana uthi ngivulele eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa lingayikajana zihlobo zami likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.